Makadini kuhamanisha marize lupano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pana pachirongwa chedu Let's Talk nga chikurukurei. Chamungo pakuri wanini Marvelous mtlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi change tine urukuro ne muimbi Gwenyambira Mukanya Hurricane Hugo kana kuti Gandanga ipo pano pane zvizhinji zvanga zviri kutaurika pa social media saka tavabata tikati aiwa Mukanya uyai timbonzwa kuti zviri kufamba sei saka tichange tinavo ipo pano saka kana muchikwanisa muchida kuvhunza mubvunzo uyai pano tigokwanisa kuwanikwa tichitaura tichikurukura nemuimbi ane mukurumbira Thomas Hugo Hurricane Hugo mapfumo tiri kunzwa kuti tine Mukanya panhare makadiko Mukanya
awa ndiripo wangu makadiwo
aiwa isu tiri wadi vateereri venyu vatoya pano vakakumirirai vanga vari kuda kunzwa kuti ko Mukanya vakadiko kwavari ikokoko Mukanya tiri kuona pari zvino manga muine mashoza manga muina wemomo muzimbabwe akafamba sei
awa mashoza ainakidza zvikuru amuna kuona imwe yatakaita kumusha yakabuda patv
taiona zviri pa social media hapo hapo ini ndaive kumusha ndaida kuuya kune yamakaita New Year's Eve but hana kuzokwanisa kuuya zvapo
aiwa zvakanaka
but takaona mamwe muchibuda ipa pa social media then vamwe vari panapa vari kutaura kuti panga pane nyaya dzanga dziri kubuda pa Mukanya dzekuti Mukanya vaburiswa mumba zviri kufamba sei sei zviri kudiko ikoko
ndakagoburiswa mumba pane wandakasainirana naye zinyaemba nyina amuone kuti zvinonetsa izvozvo zvine namapromoters kana manager wangu ndiwo akatsainirana macontract inini ndineiwo nenyaya iyoyo handinei nezvekuita nenyaya iyoyo
saka pari zvino apa muri kupi mani
ndiri kumba kwandiri kugara kumount pleasant
nokuti isu imba yatanga tiri kunzwa hanzi manga muri kugara ku
ku Glenlawn ndokwatati
mama taiti
aigara ikoko nekuti ndokwatati taiswa napromota aipromota mashows iwaya saka takuti isusu tauti neshow yekuchitungisa panzvimbo inonzi panza uri musefriday saka tavatabva kumba kuya kuya taakuenda kushow ini ndandakanganwa zvimwe zvinhu zvandandakanganwa kumba ndobva ndati ngatidzokerei kumba ndinotora zvinhu zviya zvandakanganwa saka tasvika kutadzokako tasvika kumba tosvika pagedhi toridza bhero zvikanzi nagadhi hamusi kupinda pano nokuti imba haina kubhadharwai napromota promota haana kubhadhara imba amai vemba ivaida $1,600 isu tanga tisimo munyaya iyo tikati ai vakamumba mune mbatya dzedu tinoda kuti titore mbatya dzedu zvikanzi hanikwanise kuzura kana max asina kundipa max ndiye muridzi wepianga ari promota ndiye promota wacho anonzi max mugaba saka akanga asina kubhadhara amai ava saka taona kuti pane makakata matokafonera max iya tikati ko chii chiri kuitika zainini mari ndanchivabhadhara mangwana chichi atorai tikachivataurira kuti vativhurire gedhi tione kutora zvinhu zvedu tiendawo kumwe kwatinofanirwa kuti tinogara tiri
fri
akaditi inini dai maedza Mukanya kutaura namai ava pamwe vanokuandastendai vanokunzwisisai ndobva ndavataura navo amai vai ndikatambashai mune mbasha dzenyu isusu nyaya yenyu hatiizive kana pamangasainirana pachi isati zitangotaurwa kunzi pano ndopamunogara ndopanda kutsvagirai napromota saka amai vavo ndakataura navo vakati haina handizure kana max asina kundipa mari yangu tikatimanje tikapedza tikagara tipanapa tichingoitisana nazvo namai vazvifambi ngatiendei kushow Taba taenda kushoo kutanza watairi za kuchitumiza uko. Ishoo yu yagana kiza zukuru kwa yalano wakawandisisa. Saka takatope za kusee ni kuma 5 o'clock. Munoona, dai sinzi show zaita so kutaipe za kuma 5 ili. Tijiswa kii kuma 5 yungo musina wano.
Pani nyaya mkanyapu. Kwa sabi manji.
Tapeza kudaro takwa kuseni nikatahari kaiti chifone la mai vai vai. Nikawa fone la mai vai. Nikati njuaika mama. Isisu tine ini zekuita kwe neza magasa enirana na Max. Max mbia kati unza pamba peyi. Achiti ndo patino gara. Saka isu wa mlukuta ura zuku badaro kwenye kwe ma isa tine atina chekuita na neza aso. Saka isi tirungo na mbashi ya zedu chete tiburi se mbashi ya zedu mpamei tenda kumapatino kwa nisa kumangara amaya ya wakata ina ni kwa nisa kutingi mbogo ndigo kusulida iketi to mbogo ntura mapulisa mboro de police station ndo kupaye mapulisa ono kusulida motura mbashi ya zedu kila di sikatai wa ini mzamati maakwenda kuboro deo umapuyi sauko istuenda tese nemi mshino tawaranya yeyi sikita uroonya yeyi tawa isi mwamaya ya waka vuma ndo wata enda isi kuboro deo police station ta taka siko paka wanga wasati wa uya saka waka so uya pae Ndugu wako enda kumuningi mchaji office. Ndugu watatumu wawani wedu kutuwa watere. Ndugu wawani wedu na hiyo wapinda mchaji office. Ama ya ndugu explainer nyayawo. Wawani wedu ndugu wawani explainer nyayawo. Sika nzaa ni mapulisa. Awa wana wawana mosa wawamai. Muruto kanganisa kuti mumbate mbasha zaabo. Nekuti munu wa mwaka sayangira na nae D-Max Mugaba. Ndiye promoda ndiye akawa isa pamba peji ipapo. Saka kuti nimura mbile kwa kutiwa mkwa kufurila kutiwa hato ni mbashe kwa ito ni mosa.
Saka pambanya. Ya kawai.
Amaya wae waka zoko nifidua ni mapulisa. Kwa wate anda kuta ureza gadi mwenda mwakura mbashe teini. Mkoma na mumu aisenza na Maxi aka uzodai kwa huku mapuisa hiko kwa kanyore swa pasi chinzi mnofano wa huku atara amaya wa mariavu $1,600 mkoma na enu nzideni aka uya aka nyore lana ni mapuisa pasi kata ura mapuisa aka tindakuno chaga maria amaya wa ndo wa patara kwa Maxi wacha anga sabati mbona chaweza kumfonera Max achada ira phone tuzo nzwanzi kanza Max atenda kwa mtari uzaenda kwa mtari yai sina kupenda zuru famba sei Max achabatika isiso tabisa tatoe taenda kubaguya kana vuriwa tatora mbasha zedu ndo nda fonera honorable chasi Chasi ni deputy minister ku ni mugavernment iriko iyi. Ndino miita munyina.
Ndo pavati chi.
Saka sakani imba yake yakatateni into a lodge. Saka ndo vati mukoma zvina kuita munouya ndonokuratidza ikwavo munogara kwa kumba kwangu kwandakabva. Iye zvino ya lodge. Yaga zoti pape kugara ndo vandiri kwandiri kwa mtu kutawara deni pili izosi
saka ipapa mkanya za madziza ndezvipi pane ukama pe ma artist ne ma promoter
ma promoter za ma moedaya chinone ita niju kutu wano tazini iyo wakina mari iyo nyaya ombe wano nyepe ya kutafanga wane mari iyo wakina mari unuona Toe za kuchaga mkoma na uya ujituone ujitinga mbape seino utangaini zimari ziri za data shanda kare kare zimari saingotora isusu hatina kumbotaurwa kuti kana show one chaichai kuti yaita marii ende arrangement yavanga vasaingana naaustin austin vakasainira zvekuti ivo vanotora 30% tinotora 70% after my expenses saka mugoma austin vanga vasiri kunobva vakasara vachiti vachatengerwa tiketi vachizoteera musi wetakuita show yenew years eve saka havana kuzokwanisa kutengerwa tiketi ndikamubvunza max ndikati ko mugoma austin vachauya here zvikanzi amatiketi ari kudhura ndikutotsvaga kuti divo vakwire musi wa 7 pamwe ndopatingatowana tiketi rakati rakachipa tikati vanofanirwa kakuva pano sinzi zvavariwo manager isusu hapana chatiri kuziva tiri kungoshanda zvatiri kushanda hapana ari kutitaurira kuti kwawanikwa marii chii chabhadharwa maexpenses zvii zviri kuitika nemaexpenses vari kutaurara hatisi kumbotaurirwa anything kana or mafour shows dzese dzatakaridza hapana kana chinhu chatakataurirwa nezvemarii kana nekuti mari yafamba sei mukomana aingotora mari yachiisa kuakaunti kwake
yaimbobatai makadaro nekuti tida kumboedza kuti timutsvage iye promota tinzwewo divi rake asi pane vamwe vada kutaura nemi vatsigiri venyu vari panhare batai makadaro hallo
mapera sei
ehe tiri wadi tiri kutaura nani
kutaura namukoma siwati muza ndiripo uno kubotswana
taurai tinzwe mongoti gaga pane vazhinji vakamirira mutaure namukanya vari pa
mukanya makadii
awa ndiri pamwe makadiyo
aiwa tinotenda nyaya yenyu tiri kuinzwa kungoti dambudziko ratinari izvizvi muno muzimbabwe corruption yawanda even mapromoters acho vazhinji havatauri chokwadi sapo tine kuisai mukanya hatina kupikisana nezvamuri kutaura mukanya ichokwadi vazhinji vacho especially music industry ndo vari kunyanya kuuraya talendi yevaimbi mapromotaza
vazhinji
unongoona muii anongobudira anongo like kungoita famous maybe first 2 years kudai ona dhaura what's happening wanzi anova broke vazhinji vacho mapromotaz ya tekuona kweduwo isusu sevatsigiri venyu
aiwa ndizvozvo
ya
aiwa mukoma tinotevera tinotenda chaizvo regai titore vamwe macallers thank you so much caller hallo caller mumwe wacho hallo ehe taurai henyu munoitwani uyezve muri kupi mubva mataura namukanya vari pana
ndinotaura ngariraverenga marija ndiri kufona ndiri kushaishai kumozambique
ehe taurai zvenyu namukanya mukanya pana rangarirai ari pana pataura hapo rangarirai
okay
makadiwa mukanya
awa ndiri pamwe makadiwo
ndiri mukanya neniwo futi
awa ndotenda mazadzina kudo mamwe chete
ya ndinofara vamukanya tinongoti dzanga dzichiinetsa dzatanga tichinzwa pasocial media but anyway vanhu vanga vachitaura vamwe vachona tinovaziva vanenge vachingori vanhu vanondorasa vanhu vanotsoropodza vasingafari nezvemenge nekutsoropodza kwamee muchiita nezvematongerwo enyika va
ndizvozvo
but sisi mabvenazona tazviri right kukudarai kuti munyatse muexplainewo side renyu side of the story kuti neso vativeri venyu tinzi kuti zvinenge zvichifamba sei saka zvinhu zvinofadza chose because hatidi kunyatse kunyanya kudependa pasocial media because some of the zvavanenge achitaura the misleaders zekutowaobvunza hanzi vamukanya vadzingwa pamba vavari kushayiwa mari yekudini ngati tekonde tibhadhare vamukanya
aiwaanyway
vamukanya tinoti rambai muchiita zvamurikuita because you are inspiring vanhu vakawanda tinofarira vanhu vakaita semwi muri vaimbi but muri vanhu vanenge muchitaura chokwadi futi paremaira nezvinenge zvichitibata muupenyu
aiwa tinotenda zvikuru
ya ndinawo mashoko akawanda ngaida kundiitaura ndozvakada kungotaura chete
aiwa tatenda
Aiwa, tinotenda mukanya vakuru ava. Mukanya vakuru pane comment yanyorwa pana papa Facebook page duna Richard Soko ari kuti mukanya uyai muimbe kuno ku Boston will support you. Saka ku America muri kudzokera rini mukanya?
Ndirikuuya inini ndirikusvikako ndofunga tiketi rangu ranga riri zvemusoro pande pati. Nezvazva murongo waitwa ndanzi ndakukwira kuchina.
Ehe, makudzoka kuno ku America kuchina.
Ee, ndakudzoka kumba kuAmerica, ndongoti kumba kazvo kazvo.
Saka muri ikoko zvenyu zvii zvimwe zvamungati maonawo zvamungade kuona zvichigadzirika nyanya paukama hwemapromota iwaya nevaimbi. Tichiona kuti takarasikirwa nemuimbi mukuru Oliver Mtukudzi mavhiki apfuura.
Ichokwadi tese tese takashushikana nenyaya yaOliver. Nekuti Oliver ndaitoti akafaura nzwe chitatu. Ini ndaitofunga ndikati Oliver ari kumba kwake kunotoni. Ndikati mangwana kuchina tenda tonoona Oliver. Tatoronga nevamwe vakomana panapa. Ndambara tedriver tiende tinoona tikukuta akadii. Ndikati aiwa zvakanaka tinoenda mangwana. Saka zvakadaro izvozvo takaenda kuningiri. Radio interview yandina kuzoita inini radio interview yanga iri kuadvertise show yanga ichiitika. Saka ndakudzoka ku radio interview kuya kuzani ndakaramba ndikati aiwa ndizva kuinterviewa nevanhu ava. Ndine mareasons angu andakarambira aimbo DJ. Ndiani zvezita raiva.
Handichaziva kuti ndeu
wokusupamanduwanzira ndiani station yai ndikati aiwa zvangu inini da handidi zvangu kuita zvizva nevanhu vandisina dzidzisane navo. Ndakudzokera kumba ndikataurira mukuru waidriver ndikati andidzokerei kumba ndandisingazivi kuti radio station ndiani. Ndakutodzokera kumba ndopa ndakafonerwa nemumwe wandaishanda naye anonzi Kadhibhedhi Chiromo kana kuti Simba Chiromo. Zvikanzi mukanya muri kuziva here kuti mumwe wenyu ashaya? Mumwe wangu ashaya. Zvikanzi Oliver ashaya.
Kanya manje nguva dzedu dzadyanana saka taedza kukubatai zvakare pamunenge masvika iko kuno kuAmerica asi iyi nematambudziko makuru aOliver watikutaura nezvake. Saka muve nezuva rakanaka, tinokutendai chaizvo. Totenda vese vari pano palive tikuona vazhinji vanyora vhalari mashoko hanzi Mukanya always a legend. Tikuona Andrew Hungwe hanzi chamutengure. Tikuona Tyra Gedi ari kutiye kuna Richard Soko mukandisiya kushoo iyoyo kusupa bo hatiende. Tina Chipo Tonora hanzi makadi iko Mukanya. Tina She Takawira anyora ndaida kufonerwa. Fungai ni Marion Mutasa hanzi yes that's what I saw Mukanya on the media that you can't pay rent please. Brighton Masora hanzi corruption has gone to the highest level. I want to know tenda vese vari palaiti yedu musakanga nekudzvanya pakanzi share kuitira kuti vamwe vasina kukwanisa kusvinda vaonewo vanzwewo zvandazvo kutaurwa naMukanya. Harike Nugo Thomas Mapumo ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Tisi musare zvakanaka uyezve muve newikendi yakanaka.